ino kuchinganizai ne mufaro ini ndini tanonoka wande ndichiti eino imisoro ye nauza nasi china jita 28-2017 nyakubisa vamgade pachigaro nechisimba wa Constantino Guvea Chiwenga pamwe nabakembo muhadi vanotoreswa miko yekuva vatevedzeri vemutungamiri wenyika paurongwa hwapindwa nava Emmerson Mnangagwa nemakurukota avo. Mapato anopikisa anoti haana kushamiswa nokutoreswa mhiko sevatevedzeri vemutungamiri wenyika kwaitwa vachwenga sezvo kubvisa kwavakaita vamugade pachigaro kwaive kwakanangana nekuda masimba ekutonga. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzozeya kudzikwa kwemitemo unobata zvinoitirwa mutungamiri wenyika anenge aenda pamulandigere izvo zvaitwa mushure memazuva makumi matatu nemanomwe vamugade vasiyiswa basa nemauto achitungamirwa navachiwenga. Bazi revashandi vehurumende roiswa pasi pehofisi yomutungamiri wenyika. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zvakasangana nevanhukadzi mugore ra2017. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-6080-15580 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. uye 2 p.m. mazuva ose. Musakanganwazve kutifarira pafacebook peji redu revoa shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook yedu endai palink iyi facebook.com/voa.shona.